manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri, chikumi 20, 2023. Makatirira ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mangwana vari kukukidza musarudzo dzegore rino vari kutarisirwa kuendesa mapepa avo kudare renomination court kunyange hazvo mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vari kunzi vatoendesa mapepa avo kare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revapoteri. Muzinda weZimbabwe kuSudan wopwanywa nekubiwa zvinhu nevakapandukira hurumende yenyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika dare reparamende nemakanzura vari kutariserwa kuendesa mapepa avo kumatare enomination court ari kugara mumatunhu ose enyika. Asi vamwe vanonzi vatoendesa mapepa avo nhasi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile slaigwana pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi.
Magadziriro esarudzo apa chinhano chiri pamusoro chaizvo chaizvo sazuva ranhasi musi wa20 June tatogadzirira kuti mangwana musi wa21 June manomination courts agare anenge akagare achitambira maforms avo varuda kukwidza kuita macouncillors, kuita mamembers of parliament kana kuita kukwidza pachigaro chapresident. Macourts ava achavhura mangwana na 10 o'clock makuseni echivhara na 4 o'clock.
Asi mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatoisa mapepa avo ekukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vasilaigwana vati havakwanisi kutaura kuti vaviri ava vaisa magwaro avo here vachiti izvi zviri kuitwa kumatare enomination court. Vati zeki inokwanisa chete kutaura izvi kana nomination court ichinge yaongorora magwaro avo pamwe nekuona kuti vanokodzera here kukwikwidza musarudzo. Vati vese vanoda kupinda musarudzo vanofanira kuona kuti vakanyoresa kuvhota mumatunhu avanovhotera. Vatiwo munhu wese anenge avi munomination court na 4 PM achabatsirwa.
Kana wasvika 4 asati achaya ukaisa mapepa zako kana kune zvinoda kugadziriswa unogadziriswa even 4 zachaya. Asi kana wagara usina kusvika kunomination court ukasvika 4 zachaya unenge usina kodzero yokuti uise mapepa zako.
Vasilaigwana vatiwo vese vanenge vabudirira mangwana panzvimbo zana nenhatu dzekutambira magwaro evanoda kukwikwidza vachapiwa gwaro revavhoti pachena. Vatiwo zek yakatozivisa mapato ezvematongerwo enyika pamwe navose vanoda kupinda musarudzo kana kudziongorora nezveurongwa huripo kutanga mangwana.
Zvese izvozvo takatimboshambadza tichishandisa maradio, matv, mapress statements nezvimwe zvakadaro nemavota educators edu ari mufield akachifamba achikurudzira tichitaura izvozvo vari kufield vachifamba vachidzidzisa vanhu kuti chii chiri kudiwa kuti uzokwanisa kuti uzokwidza
sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti naivo vagadzirirawo kuongorora urongwa hweZEC kutanga mangwana.
Tamirira isu kuti tiwande kuti nomination code kwazi kusita kumati mana yenyika dzichasita nenguva here, uyezve avo vari kuda kuti vakande mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo dziri kutevera idzi vaona mukana here wakakwana wekukanda mapepa iwavo, uyezve kugadzisa mapepa avo kana pane panenge pakakanga takauya redi kuti tiborore chirongwa chiri kutanga mangwana.
Vasilai Gwana vati pane vanhu mamiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezvuru vakanyoresa kuvhota, uye vanhu ava vachavhotera panzvimbo zviuru gumi nezviviri munyika yese. Vazivisawo kuti zvichitevera Constitutional Amendment No. 2 pasarudzo idzi pachavhoterwawo vechidiki gumi pamwe nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzuru ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, America, Britain nedzimwe. Asi iyo Zimbabwe iri kuchengetawo vamwe vapoteri kutongogara refugee camp kuChipinge. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvange zvavawo nemakore zvichigara kuDukwi refugee camp, kunyange hazvo zvimwe zvakadzoka kumusha asi kuchiine zvimwe zvishoma zvasara. Kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva iri nezvaswera zvichiitika nhasi, mutoro wedu wenhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vati nyika dzepasi rino dzasvika panguva yekufanira kuona chedza pakukura kwedambudziko iri. Vati munyika dzakawanda hamuna kugadzikana zvasiya vanhu vakawanda vapinda muupoteri. VaGuterres vari muTurkey nhasi kucherechedza zuva iri. Zvichakadaro, Botswana inoti yaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni gumi emapula sezvo nyika iyi iri kuronga kuita zvirongwa zvekurima paDukwi refugee camp apo panochengeterwa vapoteri kuitira kusimudzira magariro avo. Izvi zvabuda nhasi pamhemberero dzekucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day iro raitirwa pamuzinda weDukwi refugee camp uyo uri chinhambwe chemakiromita 130 kumadokero eguta reFrancistown muBotswana. Gurukota rezvemitemo muBotswana vamachana Shamukuni vati chinotarisirwa nevanhu ikodzero yekugara zvakanaka.
The ministry will soon publish and invite contractors for projects which
basi rangu riri kutarisirwa kutsvaga vanhu vachapiwa tenda yemari inosvika mamiriyoni gumi emapfula yekuti vagadzire kuyerera kwemvura ichienda kuminda kuitira kuti vanhu vatange kurima zvirimwa zvakafanana nemadomasi, miriwo nezvimwewo vachidiridzira kuitira kuti vapoteri vazvitsvagire mari vachitengesera vanhu.
Vaenderera mberi vachiti tarisiro kuti urongwa uhwu huchashandura magariro evapoteri pamuzinda uyu sezvo vanenge vave kukwanisa kurima zvirimwa tengesera vanhu vari munharaunda.
I am confident that successful completion
nevimbo yekuti zvirongwa zvekurima zvikaitwa nemazvo pano paDukwi, upenyu hwevapoteri huchashanduka zvachose pachizina anoti ari kukuya nyemba nemusana pano.
Mukuru musangano rinorwira kodzero dzevapoteri kumaodza nyemba kuAfrica reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR South Africa Mount Country Office vaIgor Theobald vati vachashanda nehurumende kuona kuti vapoteri ava vachengetedzeka.
The new UN common pledge aims to enhance
urongwa husva weUN huri kuitwa nechinangwa chekuti kuve nemuonera pamwe chuma chemuzukuru pakati pemasangano nedzihurumende mukuchengeta vapoteri.
Urongwa uhwu hwafadza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe gumi nezvitanhatu zvakasara muupoteri pakamba iyi mushure mekudzokera kumusha kwevamwe vavo. Amai Patience takaona avo vanoti vakatiza mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008 vati urongwa uhwu hunogona kupedza nzara yanga yapfunya chisero pamuzinda uyu.
Tinomagamuchira zvikuru nemaoko maviri nekuti achatibatsira pakutsvaga nzira dzekurarama sezvo tisina mabasa emaoko atiri kugona kuita, but kana paunzwa maprojects mukati menzvimbo yatinogara zvinoreva kuti tinenge takuwana chekuita kuti tigone kurarama isu nemhuri dzedu.
Vatinzara ndio yanga yoda kudzinga vanhu pakamba iyi sezvo sangano reUNHC araranga roderedza uwandu hwechikafu chinopiwa vapoteri nokuda kwokushaya mari.
Saka naizvozvo hama dzangu dziri pano nyangwe dzekumusha kwangu nedzinobva kune dzimwe nyika ndinoti ngavabate maprojects ane maoko maviri timashandise tishandise mukana iwoyu watapiwa negovernment yeBotswana tigone kuchinja mararamiro edu muno mudhuku refugee camp.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muupoteri padhuku vasakile manama vanoti vamirira urongwa uhu hweBotswana nemadziso matsvuku nokuti kumusha kuchiri kwakaberekera ingwe.
Vazhinji vapa paZimbabwe hazvina kudza hanzi makadzokera, vakadzokera vachida zvazvitori zvenhau zvokutodzera vasingadi nokuti hapana patakamboitwa zvakaitwa mumanationality zvokuti hanzi kunoitwa kunoinzi hanzi kosi kamteri zvokuti munoenda unoona what's on the ground munoona kuti vaya vanga vakabva vaine masituations ekuti hanzi maybe handine mamaneighbors angu kana akasekuru vanga vachirwa kuti ndirosupporta this.
Sangano reInternational Trade Union Conference rinoti gore rapera vanhu vanodarika zana nemamiriyoni vakapinda muupoteri mushure mekumanikidzwa kusiya misha yavo. Zimbabwe yainge ine vapoteri churu chimwe chete nemazana masere vainge vachigara padhupi asi vazhinji vavo vakadzokera kumusha pasi pechirongwa chaikurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti muzinda weZimbabwe kuSudan wakapwanywa nevakapandukira hurumende yenyika iyi mukabiwa zvinhu. Mauto ari kutungamirira hurumende yeSudan ari kurwisana zvakasimba neakapandukira echikwata chinonzi Rapid Support Forces. Uye kurwisana uku kunonzi kwasiya vakawanda vafa vamwewo vasina pekugara. United Nations inoti iri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti $3 billion kubatsira Sudan sezvo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri vari kuda rubatsiro. Vanhu vanodarika churu nezana rimwe chete kana kuti 1100 vafa muhondo iyi yakatanga musi wa15 kubvumbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo tikatanga nekuvabvunza nezvekupwanywa kwemuzinda weZimbabwe.
Tinokutendai zvikuru vaZulu nemubvunzo wenyu. Hurumende yeZimbabwe pari zvino iri kushushikana zvikuru nechiitiko ichi chekuti midziyo yedu nemidziyo yevavo vanhu vanga vakatimirira kuSudani iyi yakaparadzwa.
Chii chaizvo chakaitika vaMugejo sekunzwa kwamuri kuita?
Kune vanhu sekuziva kwatiri kuita kune hondo iri kunzwa mberi kuSudani. Vanhu vava kutora mukana uyoyo wehondo kupamba kuba zvisi zvavo. Vanhu vachitora mukana uyoyo kuti isu seZimbabwe tatakabudisa zvizvarwa zvedu kubva kuSudani kuti zvinge zvichidzoka kuno kumusha kuti zvisawanikwa zvichikuwadzwa muhondo iri kuitika iyeyi. Saka vanhu vava kutora mukana uyoyu kuti varidzi vezvinhu havapo, vava kutora mukana kuti vabe zvinhu zvisiri zvavo, vachipamba zvinhu zvisiri zvavo.
IZimbabwe chete here yasangana nedambudziko iri muSudan?
Harisi dambudziko yatasangana naro seZimbabwe chete, nyika dzakawanda dzasangana nedambudziko iriri kuti kuSudani vamwe vari kutora mukana vachipamba zvinhu zveZimbabwe nedzimwe nyika, kuringe vamwe vachitora zvinhu zviri kutoita zvavo vachitora mukana wehondo iri kuendera mberi. Ndo dambudziko ratasangana naro kuSudani.
Avo vanga vari mutauri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu munyika, vana vadiki vari pasi pemakore gumi nemasere vari kuwanikwa nguva zhinji vari munzvimbo dzakaita semabhawa kana mashabhini vachitenga zvinhu zvakasiyana-siyana zvinova zvisingatenderwi nemitemo yenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kana vasiri kutengesa zviri zvakafanana nemazai, fodya, nzungu, zviwitsi nezvimwe, dzimwe nguva vanenge vatumwa nevabereki vavo kunotenga wawa, kana kuti vanenge vachitori nevabereki vavo, vanenge vachitengesawo. Mumwe mudzimai anotengesa mubhawa, asi asina kuda kuti zita rake ridomwe, audza Studio 7 kuti vanhu vanotengesa mumabhawa, havarambidzi vana kupinda mumabhawa nekuti vanenge vachida mari.
Isusu tingoriwo vashandisi, saka zvekuti auya kuzotenga mwana kana kuti ndibaba kana kuti ndimai kwatiri hatitombozvitarisi, nekuti chatinenge tichida kubata target nechidzimwe nguva tinoshanda netarget, murungu anenge achitongodawo mari yake. Saka pakatumwa vana 10 tikavarambidza kupinda kuti vatenge, tinenge tatodzikisa masales.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, mufundisi Taylor Nyanete, varoti mhosva iri kuvabereki vanosiya vana vachienda kunzvimbo idzi.
Inyaya inoratidza kuti vabereki havasi kutora danho rakakosha pakurera vana vavo nekuvayeuchidza kuti vanokura zvakanaka sei. Zvinotokanganisa vana kukura kwavo nekuti vanoona sekuti doro chinhu chakanaka zvisiri izvo zvinotenderwa.
Asi mumwe mubereki anomwa hwahwa vachawanda mudzingwa, vanoti vabereki havana mhosva asi mamiriro eupfumi hwenyika ndiyo honzeri.
Ndinoona sekuti zvinokonzereswa nenhamo uye zvinoshaikwa kwamabasa. Izvi zvinokonzeresa kuti vabereki vevana ivavo vatirikungoona vachingotenderera tenderera kumabhawa apa kuti vange vachiuya nevana vavo kumabhawa kuno vachizotengesa zvavanenge vachitengesa vachiwana mari kune isu isu zvidhakwa tinenge tichimira kumabhawa akaita sepauno pandiri vana apa.
Gweta rechidiki muzvare Kundiso Rusike vanoti kuwanika kwevana munzvimbo dzakafanana nemabhawa kuchikora kodzero dzavo.
Chese chinokuvadza o chinokanganisa vana pamutemo chinenge tichiti imhosva. Saka isusu tinofanira kuti kana taona pane ari kutyora mutemo, ari kuisa mwana panzvimbo yekuti anokwanisa kuwirwa nenjodzi, zvakatikoshera kuti isusu tinomhan'ara kumapurisa, mapurisa akwanise kuchengetedza vana vedu.
Mutemo unoona nezvekutengeswa kwedoro weLiquor Act hautenderi kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere vapinde munzvimbo dzinenge dzichitengeswa zvinodhaka. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti imhosva inosungisa kutendera vana kuti vapinde mumabhawa.
Mutemo wenyika wakajeka. Vanooperator mabottle store kana kuti mabars havabvumidzwi kutengesera vana vari pasi pemakore 18 hwahwa, kana kurega vana ivavo vachipinda vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. Kana pane vanhu vari kuona nzvimbo iri kuitika izvozvo, ngavamhan'are kumapurisa kuita kuti mutemo uite basa ravo. Vanosungwa nokuti vanenge vachitora mutemo.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano reFathers Against Abuse vaAlois Nyamazana vanoti panoda mubatira pamwe kuti dambudziko ratarisana nenyika iri ripere zvachose.
Dai tatagona senyika kuita strengthen our social security system, mhuri dzinotambura dzigone kubatsirikana, machild headed families agone kubatsirikana, wese vana vapinde muzvikoro zvinobatsira. Then toitawo kuti mapurisa agone kuinforce mutemo kuti wese vanoitora vana vachienda navo kumabhawa vasaregedze vachiita zvinhu zvakadaro nekuti kuchikora kodzero dzevana.
Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevana dzinoti zvichanetsa kuti dambudziko iri ripere kana zvinhu zvikaramba zvakaoma munyika, sezvo vana ava vari kutobatsirawo kuriritira mhuri dzavanobva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muku kurantiza kukosha kwenyika ye India ku America, muzinda we mtungamiri wenyika ya America we White House, uru gazira zaka simba kushanya kwe mtungamiri we urumende ye India va Narendra Modi ne musuwe China. Va Narendra Modi vachaitirwa mabiko makuru zvinova zvakapedzirwa kuitirwa mutungamiri wenyika yeFrance va Emmanuel Macron nemutungamiri weSouth Korea va Yoon Suk Yeol. Va Modi vachataurawo mudare reAmerica reParamende reCongress. India ndiyo nyika yekumabuda zuva yakwanisa kubuda pachena ichinetsana zvakasimba neChina panyaya yemuganhu, uye America iyo inoona India senyika yakakosha mudunhu iri iri kuitengesera zvombo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, sangano rinoona nezvevana muUnited Nations reUNICEF rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni mana muKenya vakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Kenya handiyo chete nyika ine dambudziko renzara mudunhu iri, sezvo mamiriyoni makumi matatu akatarisana nenzara mudunhu rekumabudazuva kweAfrica iri. Kunyangwe hazvo bazi rezvemari pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vari kutora matanho avanoti akanangana nekudzikamisa uremu wedhora remunyika, zvinozoitawo kuti mitengo yezvinhu igadzikane. Zvirikuwanikwa kunze uku zvinonzi zvirikuratidza kuti dhora remunyika riri kutowedzera kutsvedza serazorwa zerere kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Svondo rino nesvondo rapera, boka reRBZ rinoona nezvekufambiswa kwemari munyika reFinancial Intelligence Unit rakambomisa kushanda kwemabhuku ekumabhanga emakambani anonzi ane chekuita nekusimudzira musika mutema kana kuti wemukoto. Asi matano aya ari kushanda here uye angabatsira here chivimbo chehurumende chekuti veruzhinji vatambire dhora remunyika? Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti havaone vana veZimbabwe vachikasika kuve nechivimbo nemari yemunyika mushure mekunge vakamboona tsekwende mumakore adarika.
Panyaya dzoupfumi hweZimbabwe takatarisa isu uremu hweZimbabwe dhora, tinoona kuti Zimbabwe dhora riri kuramba richiruza uremu hwaro richimheya kana takatarisa ne US dollar. Zvokuti vagari vomuZimbabwe handivoni vachizombova nechivimbo neZimbabwe dhora. Tichitarisa isu pane zvakaitika nechekare paraimboshandiswa muZimbabwe, munhu womuka mangwana wonzi mari yako haichakwani zvayaikwana nezuro.
Muzvinafundo Masocha vanodzoka vachiti zvirongwa zvose zviri kuitwa nehurumende havaone zvichikwanisa kuti vatengi vave nechivimbo nedhora remunyika.
Nokuti zvirongwa izvi sokugara ndichitaura kwandinoita hazvisi kushambadzwa zvakakwana kuruzhinji rweZimbabwe, zvekare hazvisi kushandisirwa mutauro unonzwisisa vamwe wemari kuti zvinorevei zvirongwa izvi, zvichiitirwei zvirongwa izvi, zvichizobudisei zvirongwa izvi, zvekare zvakambobudisa chinyi zvirongwa izvi pakuvandudza upfumi hweZimbabwe. Zvose izvozvo zviri murima.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain, muzvare Chennai Mutambasere vanoti vari kuita zvematongerwo enyika vanogona kunge vasiri kunzwisisa kana kuti vari kusarudza kusacherechedza mafambiro anoita upfumi hwenyika.
Value yemari, kutenga kwemari kunokonzereswa nekuti vanhu vari kuda kutenga zvinhu zvinoda kubhadharwa nemari iyoyo here. Pare zvino muZimbabwe kazhinji kacho vanhu vari kunotenga zvinhu kune dzimwe nyika, angava ari mabasic goods ezvinhu zvinotengwa mumba, mafuta nezvimwe zvakadaro, kana kuti zvinhu zvinodiwa nenyika zvakaita semagrains kana iri wheat kana ari mafertilizer anoshandiswa kurima nezvimwe zvakadaro zvinoshandiswa maproduction line. Naizvozvo voruzhinji muZimbabwe vanenge vachitotsvaka maUS dollars nekuti zvinhu zvavari kuda kutenga zvinoda kuti zvitengwe nechi nemaUS dollar. Zvikangoramba zvakadaro, mari yedu yemuZimbabwe iyi yavari kutipa vachiprinta vachizadza nyika yese icharamba ichingodzika mutengo wayo, nekuti vanhu havasi kuida, haisiriyo iri kushandiswa panguva inoyi kuti vanhu vatenge zvavanenge vachida kunge vachitenga.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vanotengesa zviri pamutemo ndivo bedzi vasara vari kupa vatengi mukana wekushandisa dhora remunyika, sezvo vamwe vose vave kungotengesa nedhora rekuAmerica.
Saka zvinozoremera wechitoro kana akachinja mari yacho kuti aendese kuZim dollar, mutengo wacho auendese kuZim dollar, achisara aine chaakabata.
Saka pangaitwa sei kuti zvinhu zvigadzikane kudzokera pazvaive kumakare kare? Muzvare Mutambasere vanoti
kuti nyika yedu isvikewo pakanaka, kuti nyika yedu ichitangawo kugadzira zvinhu, tichitangawo kusvika pekuti vanhu vari kuda kuincrease demand yezvitengwa zvemuZimbabwe. Ngatimbofana ushandisai maUS dollars munhu wese.
Kunze kwekunge hurumende yateerera kurudziro yagara ichiitwa nenyanzvi mune zveupfumi yekuti igare pasi nemapoka ose ane chekuita neupfumi hwenyika, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvichienda kumawere. Nhasi pamusika wereserve bank of Zimbabwe wemari yekunze, dhora rekuAmerica rinonzi ranga richitengwa nemadhora emunyika anoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nematanhatu, kana kuti 1:6926. Kuchitiwo pamusika mutema dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemadhora emunyika zviuru gumi, kana kuti 1:10,000. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Munawo zvemitambo, mumakwikwi eInternational Cricket World Cup Qualifier atambirwa muHarare nhasi, Zimbabwe yakunda Netherlands nemawickets matanhatu kana kuti 6 wickets, zvichireva kuti icharamba iri pamusoro pegungano kana kuti Group A. Mune mumwe mutambo, Nepal yakundawo America nemawickets matanhatu muGroup A zvakare. Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kuita hurukuro nevechidiki, tichitaura nyaya yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, pachitariswawo kuti vechidiki vari kukwikwidza here uye vari kukurudziranawo here kuti vaende kunovhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisha yanoti 909 AM, 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisha yanoti 909 AM, 6175 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mangwana vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vari kutarisirwa kuendesa mapepa avo kudare renomination court, kunyange hazvo paine mashoko ekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato riri kutonga reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatoendesa magwaro avo kare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revapoteri. Muzinda weZimbabwe kuSudan wopwanywa nekubiwa zvinhu nevakapandukira hurumende yenyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murai zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngiyakubonga ithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 20 Nhlangula 2023, uPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
meli bePhalamende kuthi ke esikode eHarare nomnesi coach izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncedisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilaka nakusasa lehambe kakuhle.
I-commission ekhonjisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes.
Kube sobala kube ngigceke ukuthi mina iphathe ngisebenza ngayo engisebenzelayo i-CCC. Ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhuluma enye into. Ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami. Ilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo.
Amakansila amahlanu aweGwanda North azise ukubana sechiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele i-Citizens Coalition for Change. Namhlanje lusuku lwezikhekheli ole-World Refugee Day lapho olunanzwa khona minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ekondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes aze avalwe ngo-4 p.m. emini yantambama. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umholi weZEC umnumzana uTloyile Sligwana uthe ikomishini yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Sligwana uchasise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka.
Meli bePhalamende kuthi ke esikode eHarare nomnesi coach izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilaka nakusasa lehambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe iza kupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Laba afuna ukuncintisa nxa sikhangele laba abafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele babe nabantu abazabakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe labantu abamsekelayo abalithumi kusuka kuprovinsi nye ngayinye. Kuthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bePhalamende, i-National Assembly, kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo kuconstituency naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Kuthi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakansila kumele labo njalo babe labantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo wadi abahlali njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa esithi azabhalisa amabizo alabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kuma province lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama documents nalawo ama candidates ethu bekhangela ukuthi amantu abafunga amakandidate laba balamaphepha ayeneleyo yini, kukhangela ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, lama-nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters rolls. Sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Moyo ebandla le-ZANU-PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla le-ZANU-PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba yilo phela ibandla elakhulula ilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa kuZANU-PF, kuyasetshenzwa.
Izeki ithi isithole amabizo abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli abagoqela umnumzana Nelson Chamisa we-CCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele iZANU-PF. Izeki ikhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula, isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba uvote ngokuthula. USlaigwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalungu ayejayele ephalamende laweSenate abazamela omama, abazamela abatsha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye lamakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli amaphepha abo azahanjiswa edayele yayikhoti eHarare, ukuthi abafuna ukuba ngamalungu ayejayele ephalamende bazakusa amaphepha edayele likamantshi. Ngimele isitho 7 ngiseHarare.
Amakhansela amahlano aweGwanda North azise ukubana asitshiyane le-MTC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kulandela ukukhethwa kwabo bengaphikiswanga kuma-primaries alelo bandla. I-MTC iqotshe amakhansela amaningi nyakenye ayicatshangelwa ukubana adlelana le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusasa ukwamukela amaphepha alabo abafisa ukuncintisa kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa umnumzana Stanford Kala, ukansila ka-Ward 1, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu ka-Ward 2, umnumzana Limukani Nono ka-Ward 3, unkosikazi Lobukhosi Malila ka-Ward 4, nomnumzana Nkululeko Malumeja ka-Ward 7 eGwanda North. Unkosikazi Lobukhosi Malila uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MTC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-2PC ngangena ku-3PC. So sengingxenye ye-3PC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-3PC.
Ukansila ka-2 unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi laye setshiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-3PC, sahamba ngayi-3PC even imihlanu yemigwazo yitade siyenza isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
Umnumzana Stanford Nkala ukansila ka-Ward 1 omunye wabathiye ibandla le-MDC ujabule bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza le-CCC njalo uMonzora ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzothiwa sexotha abanye ngale waxotha labanye ngale, but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe, sasihlale sasithulela sisithi kumve hayi into engalamsebenzi. Sesisizwa-ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
Umnumzana Limukani Noni ongikhansela kwa-3 uthi bathethe lelinyathelo ukuze kungabi lokuthanda kuza kusasa.
Kube sobala kube ngigceke ukuthi mina iphathi engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifuna. So thina sesehlukana lawa kudala.
Incwadi yamakhansela lawa ngokuthi MDC yamukelwa nguNobhala Jikelele waleli bandla ezansi eMandebeleni umnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC eMatobo lapho kubikwa kulokungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho nokuthi ngamalungu edale lePhalamende. Siqoqele unkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli lebandla leCCC.
The nominator ubo Nkosi Ncube wathola 13 wards, so sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadalabho indebeli. Cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright, ubo Nkosi esebuyele endaweni yakhe ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Isikhulumeli se-CCC ezansi emandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazoncintisa ukhetho bazakwaziwa kusasa njengokutho kwamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise ukuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiploywa. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani uba bengangithumanga ezitolo. Nxa uba besethume omunye umfowenu ezitolo, ibekezela la uza kuthuma kumbe uyethe ezinkuni kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imilando mningi ekhona izaba khona.
Idalele nomination court lizahlala endaweni ezithiyeneyo zelizwe kusasa kuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabi leli lodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalo nyaka, khona kumele abhalise kusasa lapho kuhlala khona idalele nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise lokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhla lusuku lweziphepheli All World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-20 Nhlangula. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa ngomnyaka 2001 ukuthakazelela iminyaka engamashumi amahlanu kwenziwa ngo-1951 umhlangano omkhulu owe-Refugee Convention owaphuma lezinqumo zokuvikela iziphephele. Uhlangothi lwenhlanganiso emananyano womazwe omhlaba e-United Nations High Commissioner for Refugees luthi kulabantu abedlula kancane izigidi ezilikhulu ababaleka emizini yabo emhlabeni jikelele, phose ingxenye yabo 2.5 million ngabasemazweni abo, kuthi abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million ngabadinga uncedo kwamanye amazwe. Abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million badinga ukuvikelwa ngamazwe achiyeneyo. Iziphephele ezifika amashumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74% bagcinwe emazweni alabantu abampofu lathuthukayo, amazwe amahlanu alabantu abaningi ababaleka emizini yabo ngeleSyria, Venezuela, Ukraine, Afghanistan leleSouth Sudan. Amazwe amukela iziphephele eziningi akhuqela eleTurkey, Colombia, Germany, Pakistan leleUganda. Kulezi phephele ezidabuka eZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo, abanye bakwele Melika, South Africa, Australia, Kenya, Britain, Botswana, Mozambique, Swaziland, Canada lamanye. Kips Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Agrippa Sibindi, omunye wabasuka eKezi ngabo-1970 bayahlala kwele Kenya. Usindi uthi uselamaphepha ukuba isizalwane sakwele Kenya i-citizenship.
Zala ngikholi okwesibili ma-ofisi yethu ngisekhele ngizelwa ngo-1948 emathekeni laphana ezintabeni. Ye sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni yikho kokatesi ngilapha eKenya. Ngibuye lapha eKenya sike sahlala eZambia, sayofika eZambia sabuye eKenya. Ngahlala eKenya okweminyaka ethize ngazo hamba futhi ngevangeli ngibuyele eZimbabwe. Ngisiyahamba amazwe e-South Africa, eBotswana, eZimbabwe. Ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya. Ngilapha nje ngile ncwadi zalapha konke okwamukwa khonapha. Abantu abami baningi bazaza khonapha sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside, incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020 sanikwa kanye siyigroup yeKenya njengokubuya kwethu sawuhamba ngevangeli. Yikho lapho sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele eBotswana, abanye baseZimbabwe, abanye bakhonapha eKenya ndawo.
Wezwa njani baba Sibindi uthola incwadi lezo?
ngezwa right ngoba abantwana bonke sabazela sikhamba ngevangeli sika uJohane lesikhamba ngari ubuyela sishema elayasho obaba emakhaya bazazofika kuleli lizwe bahamba amazonke baze baphelela lapha lathi sezala abantwana sasithatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi mtshela umntana wami sebizwa kuthiwa ngobabamkhulu ngoba selabazukulu lapha ekhemba kodwa uNkulunkulu belokhu esigcinile bengasiqoshi saye saze wagcina besinika incwadi so siyalungiselela ukuthi yana sigcwalise nasinga ivangeli likaJohane sihambe lalo emazweni angaphandle ikofi lapha.
Yes, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi.
Dubo ikuthi uNkulunkulu yena kule nto ayifunayo ukuthi uyenze ungazidubeka kuthini ulale ngendlala uvuke lapho udinga imali yokunasini yokudla ukotshe kusaze uswele unikwe udinga mbitshana itolo hayi uthi ora ihlala lokudla sibongezile kudla kokukorovela kwaze wakade sengikhuluma nje sengile plot yami sengiyakhile sengihlalele ekhena sengi-free intenyonga.
Uzwa njani ngakhonokho?
Hayi ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokho wawuphila nzima baba Sibindi?
Yes, akuphila nzima kodwa ke saqinisela njengokubana sasizele sithengise ukuthi yena hayi umnikazi wathi yena hayi lingasundule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakukhathaza kakhulu.
Ye aphila njengeziphepheli kodwa ke into nje ukuthi umnikazi yena ngoye wayesigcina ngoba kwakungalanto angazibasi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kula lapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda ukungena?
Ngathi mina ngokwami binafi anjani ngembotshwa kodwa abanye babotshwa bakhulula babotshwa njalo nje mina ngakusela amanga uNkulunkulu wangivikisa kuze ngaze ngathola iy'ncwadi.
Ye akukhulume-ke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubongele uhulumende wakwale Kenya.
Hayi ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle sihlela dubo sesithende nje ukuthi yana sizahambisa ivangeli likaNkulunkulu ngisikhululekile singala dubo njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini indlu engiyayirenta ngingahamba nje kwena singa oyasale ebhadala mbani dibo lapho lukhona kathesi ngi-free ngoba ndendlu yami suka lapha ngiqonde emzini othi ngiwami.
Umnumzana Agrippa Sibindi ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane sakwele Kenya kumbe i-citizenship ye-Kenya. Ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 ese-Nairobi khonangale ngase-Kenya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Antony Blinken kanye losowabo wakwele Bhilithani umnumzana James Cleverly namhlanje bethekelele indawo efikela ababalekela impi kwele Ukraine ukuthi bathole uncedo lokuphephela eNgilandi. UBlinken usebethekeleleni eLondon okwesuku ezimbili emhlanganeni ophathelane lokuncedisa ele Ukraine. Umongameli Joe Biden wele Melika izolo wethekelele esigabeni seCalifornia lapho abike ngohlelo lwakhe lokuthuthukisa ezamabhizimusi emadolobheni asekhunjini lolwandle olubiza izigidi ezingamakhulu ayisithupha amadola $600 million lokunceda lezi ndawo ukulwisana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho eZimbabwe zithi kuyethusa ukuqhubeka kokugugudeka komnotho welizwe. Umkambo omnyama lawo ubiwa ungadedeli muva ngenxa lanxa uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-RBZ Financial Intelligence Unit lusithi kukavalwe izikhwama zokugcina imali emabhanga zamankampani labanye abantu ababikwa kuyibo abakhwezela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lamhla idola elilodwa lemelika emkambo omnyama belithengwa yenkulungwane ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Kuthi emkambo kahulumende, idola elilodwa libiza inkulungwane phose eziyisikhombisa, i-$6,597. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa babhekane lobunzima ukuthi bathole idola lemelika.
Iyaqhela ngoba abantu abaningi bayaphuma emsebenzini ngendaba zokuthi amakampani amanye asevala, yikho sibona abantu begcwele yonke indawo bezama ukuthi baziphilise kulobunzima. Sekungathi kungaba lezi ndlela zokuthi kube lama-safety nets, abantu bathole lama-cash transfer azabenza ukuthi babe bephila okwamanje. Bathwele nzima abantu abazisebenzayo. Akulula ikakhulu ekuthengiseni lapha.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi okwenza amabhizimusi aqhubeke ehlela intengo yempahla elandela umkambo omnyama yikuthi abathembi iziphathamandla ezikhangele ngemali.
In any economy, a black market is our corner. So, a problem yet, lapha, as it is the issue of trust. A waste mistake, engathi iyenzakele, ama rates amuve within a space of a week, before our market, by more than 100%. And konokana kuyathatha confidence from, sebebona ukuthi i-formal marketing anilandela i-black market instead of the other way around. As address the mini trust issue, then from there we can then do the proper economy.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi ukuqhubeka komkambo omnyama lokukhuphuka kwenani labazisebenzayo kuncindezela umnotho welizwe ngoba kungekho okuzuzwa nguhulumende.
Economy yethu 80% ikwi-informal sector. Njalo lokhu ikhule i-informal sector, ukuba khona kwe-informal sector kutshengisela ukuswelakala kwe-formal industry. Ububi mhlawumbe ngoba le lizwe elibuswa yi-informal sector emnothweni wayo, uhulumente uzalahlekelwa yinzuzo. Akubi nokukhula lokhu esingakubona kusenza ilizwe laneni sikuncintisana lamanye amazwe wezomnotho. Siyanenzele kuya ngabuye ehla ngenxa yokuba khona kwe-informal sector.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-Reserve Bank of Zimbabwe, i-Financial Intelligence Unit, lubeke ukuthi selumise ukusetshenziswa kwama-akhawunti amakampani kanye labantu abalichumi lasithupha, i-16, ngokucabangela ukuba yibo abakhwezela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Lanxa lokhu sekwenzakele, isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba nzima okungela mkhawulo njalo kungakhanyi isiphetho. Osomabhizimusi abasacathulayo bagcina bebanjwa ngamandla okuphuma lamaqhinga angabenza beqhubeke besebenza njalo bengahlukunyezwa yikuwa kwedola lelizwe. Lokhu kugoqela ukuthengisa ngedola leMelika kumbe njalo lokufaka intengo zempahla zabo ngedola leZimbabwe kodwa lilinganiswa ngesilinganiso somkambo omnyama. Umehluko phakathi kwentengo yemali obekwe libhanga lelizwe uqhubeka uqhela ngesiqubu nxa kuqathaniswa lesilinganiso somkambo wensitha. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabantwana abancane ababiwa sebengena okungekho emthethweni endaweni zokuthengisela utshwala kungenxa yokuswela ukudla lokunye okufunakala nsuku zonke isikhathi empilweni, abantwana laba abaleminyaka ephansi kwelishumi lasiyagalombili 18 bethengisa impahla etshiyeneyo bengananzeleli ukubana bephula umthetho. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana laba bathengisa amaqanda, igwayi, amazambane, iziwiji lokunye. Amapholisa athi akuvunyelwa ukuba benze lokhu ngoba bephula umthetho we-Liquor Act. Osakhulayo okunhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abantwana laba kabazenzi ngoba sibi kakhulu isimo somnotho eZimbabwe.
Isimo somnotho sibanga kuhle wonke umuntu odinga imali umama ubaba gogo auntie lo mntwana la isethenyisa imali ikusuthola ukuthi umntwana layo sezithola isemabhawa isesendaweni lapho kulabantu abadala abanathayo okwenziwa yonke into umntwana angamelanga beyibona yena usezithola esephakathi khona phana ngoba kudingwa imali layo usengothengisayo kumbe usetshona lo mama lapho mama athengisa khona.
Kodwa omele amalungelo abantwana njalo efundisa ekholitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi abazali yibo abenza abantwana bethengise impahla etshiyeneyo endaweni zokunatha utshwala.
Umthetho lo mthetho ufundiswa ngekhaya. Mina ngaze ngilibone ilizwe elihamba liboda lifundisa abantu imthetho. Xa kuthi abantwana bezobavalalela bahle balo mthetho, umthetho wangikhona babewufunde ngekhaya, ngaba ufundiswa nguhulumende. Kungakho nxa umntwana sesephula umthetho welizwe, kuthi ukuthi ngekhaya kuyeke thisiwe, ubuntu kabusekho ngekhaya obokufundisa umntwana imthetho okumele ayilandele.
Owesifazana ocele ukubizwa ngokuthi ngumagigwana uyakulandula lokhu.
Okwenza sekuthengisa sonke umama mntwana gogo ebhawa yindaba yokuthi isikhathi ngani satshintsha safanani lasendulo. Udubo soluluningi kakhulu, ugcine ubona ukuthi umama angathengisa lo gogo lo mntwana siyothengisani sonke enini zami ukudinga imali ngoba into zijikile akusafanani lakudala.
Igqwetha umnumzana Ephraim Ndlovu uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana bengene endaweni ezingafanelanga ezinjengebhawa.
Nxa kubhaliwe khona phana ukuthi no under 18 kutsho ukuthi akumelanga sithole abantwana kulezo ndawo. Abazali abatholakala belabantwana khonapho lephula umthetho. Labantwana abathunywayo ngabadala ukuthi bayethengisa endaweni ezinjalo kakulunganga khonokho, kuyephula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abanikazi bamabhawa abalakho ukubotshwa uma bevumela abantwana ukuthi bengene endaweni zokuthengisa utshwala.
Singananzela iLiquor Act icho kahle ukuthi akumelanga kube lo umnikazi kumbe labana abasebenza kumabhazi kumbe kuma-night club abayekela abantwana bengena bethenga utshwala. Sicela uZulu ukuthi kungaba le ndaba ezinje kumele basitshele njalo umthetho uzabajezisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo emela amalungelo abo uSinqobe Zithanyathi uthi ngumlando womuntu wonke ukuqeda lolu dubo.
Sokumele abantu emalayinini kumbe ngikhaya kuma communities lapho kube le stand or some form of agreement okwenziwayo ukuthi ikakhulu nxa kusemalokitshini abadala bebona umntwana ngokozivane ukuthi bamtshele ukuthi hamba ngikhaya. Even lama community leaders anjengama councilor or chairperson abama residents association they could be involved abantu bafaka amakhanda ndawonye.
Ezinye ingcwethi ezilwela amalungelo abantwana zithi kuzaba nzima ukuthi udubo lolu luphele ikakhulu nxa umnotho ugugudeka ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Lengakhohlwa kulive talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lweziphepheli emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili lokhu sisonke, kodwa singeke hlukane kuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-Commission eqondisa ezokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedalela labo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonaka ama-nominations calls. Amakansela amahlanu aweGwanda North azise ukubana setshiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzura ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Namhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-20 Nhlangula. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.